A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 16th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we are continuing to look at political developments in the country after the harmonized elections held last month. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
The Constitutional Court has set Wednesday, August the 22nd, next week, to hear the MDC Alliance's legal challenge to the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
The MDC Alliance filed its court application to challenge the results Friday last week, and ZANU-PF lawyers filed their challenge Wednesday. Another presidential candidate, Noah Manyika of the opposition party Build Zimbabwe Alliance, is also challenging the results, saying they have also uncovered irregularities in the results announced by the Zimbabwe Electoral Commission.
Yes, the star, and we saw him actually on social media. He called a press conference today, and some of the things that he said, among some of the things uncovered by Dr. Manyika and his team, are difference between announced results and published results, double counting of polling stations with identical results, ghost polling stations, more votes than registered voters at polling stations. And Dr. Manyika also said there were more votes in the presidential election than the parliamentary election, and ZEC results, which allegedly do not tally, he says.
Yes, and President Mnangagwa narrowly won the presidential race with 50.8% of the vote, just enough to avoid a runoff against the MDC's Nelson Chamisa, who scored 44.3% of the vote.
And the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case, and the opinions are to confirm the results, declare another candidate to be the winner, or invalidate the results.
Yes, and if the results are invalidated, elections will be held within 60 days, and if no candidate is found to have won by simple majority, a runoff could be ordered.
So we want to hear from you, our listeners, what your views are. Please join in the conversation, and don't forget that we are now live streaming, so please join in right here on our Facebook pages.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 909-4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Yes, and on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com. Linga kuhlwa ukuthi lamuhla asibo besifazana bodwa labesilisa lingasifonela.
And don't forget, like I said earlier on, that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please, if you haven't liked us yet, go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation right now.
Yeah, kulabo abasanda ukusixhuma njengoba lizwile nje sithe sixoxa sihlaziya lolu daba lokhetho olusanda kwedlula, ukhetho lwedlule ngenyanga kaNhlangula ekupheleni kwayo mhlaka 30. Sihlazi ukuthi siyabona ukuthi kulama kulengwalo esezikhweziwe emthethwandaba ezisola lolu khetho. Eyokuqala, ugwalo lwakuqala lukhweze umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ohambise amaphephawo ke ngeviki epheleleyo esithi hayi babona ngani umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa kulolu khetho. Ngakho balobile ke ugwalo lwabo ba loba konke abakusolayo okugoqela ukuthi akubalwanga kuhle isamu kazenzwanga kuhle ukuthi kuphume impumela eyo eyoqotho ngoba bathi kutshengisa ukuthi wenza umongameli Mnangagwa yena wayencintisa ekhokela ibandla lezanu PF kube nguye onqobayo kulolu khetho ukwenzela ukuthi umnumzana Chamisa yena enganqobi. Kuningi ke okumunyethwe lugwalo lolo olwe court application okusola indlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Lalo ke ibandla lezanu PF liphangile ke lakhweza olwalo udaba luphikisa ukuthi hayi bona babona ingani ngempela umkhokheli wabo umnumzana Mnangagwa wawina okuqotho kakwakungela kuqelibezela. Siyananzelela njalo ukuthi omunye njalo ayincintisa owe-Build Zimbabwe Alliance umnumzana Nowamanyika laye uxhasa abe-MDC Alliance ukuthi hayi yena kabonanga ukhetho olukhululekileyo laye ngombono wakhe lwalungakhululekanga ngoba kutshengisa ukuthi akubalwanga kuhle endaweni eziningi akuhambelani inani leli eliphiwa yi-ZEC lalelo abona abazibonela lona nxa sokumenyezelwa ikakhulu ukhetho lwabomongameli. Ngakho-ke sizabe sihlaziya lolu daba nengcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla wonke aphatheke kulolu daba ukuze sizwe ukuthi kade kuqhubekela phambili kusiya ngani. Njalo lingakhohlwa ukuthi okuqakathekileyo ukuthi idale le-Constitutional Court lizathi gwaqa ngolesithathu kuvikezayo lilalele lolu daba ke ukuthi lizwe ukuthi ibandla le-ZANU-PF lithini, ibandla le-MDC Alliance lithini. Ye, lihlale lilinde.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Tiri kuenderera mberi nhasi tichitarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Tinoona nhasi taona mutungamiri webato reBuild Zimbabwe vanowa manyika vachiti ivo vanga vari kutsigira danho rakatorwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance nekuti vari kuti ivo pane zvavakaonawo zvanga zvisina kumira mushe munyaya iyo yesarudzo. Tinoona zve kuti dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa 22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Kudomwa uku kwakaitwa iko nesangano reZeke saka takazoona bato reMDC Alliance richikwidza nyaya yavo kumatare kudare reConstitutional Court vachiti ivo havasi kufara nezvakaitika izvi. Saka nhasi tanzwa isu vaDouglas Muonzura veMDC Alliance vachitaura ivo kuti ivo nemagweta eZANU-PF vawanikwa ivo vachidedzwa kuConstitutional Court uko vawanikwa vachiudzwa nhasi kuti dare iri richange riri kutonga nyaya iyi svondo rinouya musi wa22. Tine hurukuro zveyaitwa nemutori wedu wenhau wekuHarare ataura iye navaDouglas Muonzura uyezve nasachigaro verimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika Elections Resource Center zvakare vari gweta vatrust manda vachitaura nezvesarudzo. Regai timbonzwa zvataurwa navaDouglas Muonzura tozonzwa zvakare kuna vamanda vachitaura ivo nenyaya iyo yesarudzo.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malabandhee kuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya, uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yakutongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei, ichatunge chitongwa nemajaji anokwana 9, majaji ese eConstitutional Court, ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese, uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo, yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Vafaila nyuto yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sadzo dzataurwa kuti ndiani awina. Vanonofaira mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda nawo kuenda kunovapa zvakare kune pavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurao mhere nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufairawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake awawo zvakare vanopafuna mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti igwaro rinobudisa zvichishono zvavo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Tatanga tanzwa kubva kuna va Douglas Monzora ve MDC Alliance tikazonzwa kubva kuna va Trust Manda ve Elections Resource Center vachiedza kutsanangura ivo kuti zvii zvichaitika. Iye zvino tanzwa apo va Monzora vachiti nhasi chaiye vatosangana nemagweta kuConstitutional Court vachange vari kutonga nyaya iyoyi vachiudzwa kuti vanofanira kuita sei munguva inotevera. Regai tinzwe zvakare kubva kune mumwe mudzimai vamwe amai vari kwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo zvematonge rwenyika zviri kunetsa ivo chavari kuda vari kuda kuti zvinhu zvigadzikane munyika uyezve vazive panosvika svondo rinouya kuti zvinenge zvabuda sei panyaya iyo yesarudzo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Amai Pembele, haziri kurwadza nokuti kunyanya pana vanhu vari kurwara kuzvipatara uko. Nechikafu tatida kuti dai vanga vatibatsirawo vatiunzirewo madhona. Vatibatsirewo nokuti vanhu vazhinji vari kurarama vari pamapiritsi saka moza mapiritsi anodya liva yemumuviri kana usina chikafu. Saka tochikumbira kuti paitewo rubatsiro rwokuti madhona apindewo munomu kuzotibatsirawo. IZimbabwe inenge yakasununguka ichiwana zvese. Tichimwawo tii, tichidyawo nyama. Izvezvi ndakatosera kubva marumwe zuro handakana kutombodya. Apa ndiri pamapiritsi futi ndine 4 vana. Tiri kutoita zvokutotengesa, saka zvinhu zvatiri kutengesa zvacho vanhu vanenge vasingatenge madomasi nemaveji, saka vanhu vanenge vachiti hatina mari. Dzimwe nguva ndogona kutowana dhora, dzimwe nguva kana kusatombotengwa. Kunyanya pakubhadharisa vanhu vanotora manhingi mapiritsi, dai vanga vatibvisirawo zvokuti vanhu vanotora mapiritsi vasabhadhara nokuti zvinhu zvakatooma. MaARV nezvinhu zviri kukwira, saka dai vanga vaita kuti vakondrorewe kune zvinhu zviri kukwira. Kunyanya sipo, shuga, mukaka, chichi, zvimwe zvekichikeni zvese zviri kudhura. Tachida kuti government ichinje. Tachida kuti chamusatongewo kuti zvinhu zvichinje pamwe madhona mazhinji angagona kupindirawo achiwana achitibatsirawo. Tanzwa nokutambura nokurara takangosvinura chingochema. Ndakatoomerwa ndotova navana 3 vari kumwawo futi maRV nindiri kumwawo vana vari kumwawo. Saka munoza vanhu kana vachirarama vari papa. Apa chikafu tiri kunetsa, chikafu taimbotambira vakabva madhona sese zvakaita mashambanzou. Taichikumbira kuti dai vanga vadzosawo mashambanzou neadhra. Isi tisachikumbira kuti vatidzoserewo mashambanzou neadhra yaibatsira vanhu vanga vachirwara vari pamapiritsi eHIV. Inini ndiri kutora navamwe vana vangu 3 vari kutora. Zvakatondiomera, ndatosara takatotsanya izvezvi kubva marumwe zuro asikutombodya. Ndirikutogara takatongorara, ndakutorwara nokushaya chikafu.
So we're hearing there from actually she's a Facebook follower, mm-hmm. And I spoke to her earlier on. She was just saying that she would really like to see a conclusion to what is going on in the country, because she says she's on ARVs, but she's a vendor. She makes a dollar when she does try to sell stuff, and she has 3 children that are also on ARVs. So she's saying the Zimbabwe she wants is where her children can get jobs, she can be able to get free medication. She says there was a place called Mashambanzo, which was closed, and she's hoping that, you know, the government will bring it back, whoever the government is. But obviously, she said she preferred the younger generation to take over.
Mm-hmm. That sounds sad. I'm sure most people would echo her views. And on the line, we have our first guest, Joseph Chuma of ZANU-PF. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Chuma.
Good evening, how are you?
Yeah, uyabona kwenzakalayo lamhla, sibonile ibandla lezanu PF lalo ligijimalise akwezolwalo ugwalo lokuphikisa lokhu okuthiwo okwenziwa ye-MDC Alliance ukuthi bethi bona yibo abanqoba kukhetho kwaqilibezelwayo. Nizanu PF ithi hayi akuzange ukuqilibezelwe. Ngokulutshwane usukubonile kuphuma ukuthi kukhulunywani, uthini ngakho kulezi ngwalo?
Well, maybe for starters, let me correct you there on your statement to say that the statement echoed by that woman will be echoed by the majority of Zimbabweans. It's not true. It's not true that the Samisa is the majority of Zimbabweans. It's not true that, for example, no control in town. That is true. But when it comes to Zimbabwe, the majority of voters are in the rural areas, and those are controlled by ZANU PF.
Okay, so we were zeroing on that the ARVs and
this notion of thinking that towns are Zimbabwe must definitely be erased from people's minds. Harare and Bulawayo or Mutare are not a Zimbabwe, they're just but the cities within Zimbabwe. So ZANU PF to enjoy the majority, that's why we have the two-third majority in parliament right now for these past elections. It still shows that we still have a great year there. Yes, we don't dispute that the Chamisa definitely had inroads towards the voter population, which is commendable. But now, looking at all these petitions that are being put, I'm saying to myself, this is the way that these people should have gone. And from day one after election, that's how they should have handled their matter. Instead of right now, we've got the lives that have been lost because of some of their leaders' careless statements and reckless public utterances and pronunciations. Yet they, as limited as they are, knew that the only avenue to solve this thing was to approach the Concord. And now that they've done that, it is well with me, it is well with everyone. And I also want now to hope that since they've done that, when the outcomes come, let them respect those outcomes. Let them not then want to go back to the street after coming into the courts, which is the proper rules. When they finally are defeated, they must do it with humility and statesmanship so that we will keep on respecting them. Because after all, there is life after 2018. There's 2023 coming up. But let's do it in such a way that we do not mess around with people's lives and people's businesses and the country, as a whole. Because right now, the whole country is at a standstill. Things are not moving. We are holding everyone to ransom. Oh, because we want political power so much that they will do anything for it. I think it's myopic. I think it should never be condoned. From learned people and Christian people for that matter, because I believe some of them are even pastors. So, look, if God is in it, then you must know that God doesn't want to destroy his people because he says, well, he says that I plan to prosper you. He never said that I've got plans to destroy you.
Mr. Chuma, if I may come in there, Mr. Chuma. Hello, you are saying that when the outcome comes, people must respect, but isn't that for both parties? Because you're seeming to say that, the MDC should respect the outcome. Shouldn't ZANU-PF also, respect whatever the outcome is? But, you seem to be saying that MDC must not go on the streets.
For the first time, madam, if you notice, ZANU-PF has been very peaceful and quiet. Even when they're being confronted and provoked, they never retaliated. They've been okay with it. They've not made noise at all. And they're at peace with whatever is coming. And definitely, ZANU-PF is going to respect all the outcomes that are going to come. That is why we have not seen any challenge whatsoever from any ZANU-PF losing candidate to say we are challenging whatever. We accept things with humility and dignity and the statementship that we believe as community should be. So we'll accept any outcome that comes. But obviously, because of the takeover that is there in front of us, this thing is no longer like a secret. It's a public domain. You can actually see, you don't need to be a lawyer to actually realize that these people have no case at all, because unfortunately, the law is an ass. The law deals with the effect. It doesn't deal with speculation. It doesn't deal with feelings. It doesn't deal with social media. It deals with hard proof. You can actually get away with murder as long as there's nothing to point evidence concretely to you murdering somebody. So that is how the law operates. So if you look at all the things that they've presented before the Concord, oh my goodness me, I don't even see them lasting an hour there. It's on social media, it's in public domain. There's nothing there to actually fear about. They just put in they just package like what the advocate already said. They just package some action plans, things to just simply gain relevance. You see, what I can see is that it's somebody who's now trying to cloud, the straws, because you can see that now this is the end of my political career. Because once
Mr. Chuma, could you just hold on? We have MDC Alliance, the spokesperson for Mr. Chamisa right here. So let him answer to some of what the things you are saying. Maybe, Star, if we can
And we'll come back to you.
Yeah.
We welcome you to the program, Dr. Swanda.
Yes, thank you for having me.
Yes, if you can begin by telling us what happened today. Did was there any progress which was done today, and what are you going to do tomorrow concerning your court application?
Well, not much progress. What happened today was case management, but basically the court and all the parties involved agreeing on some procedural issues, including agreeing on the date upon which the case is going to be heard before the full bench. Also talking about when other papers could be submitted. For example, we need to submit our answering affidavits by midday tomorrow. By midday on Saturday, things like that. So there isn't much progress in terms of the case itself, but certainly there are technical steps being taken to get the ball rolling.
Tokuchingamidza ine mufaro vasibanda. Mumboti tsananguro kuti zvakamira sei pari zvino panyaya yenyu iri ku Constitutional Court.
Paita kuwirirana nasi pakati pa Chief Justice nemaparty zvese ari involved panyaya yeku court kuti nyaya ichatariswa musi wa 22 kubvara 10 makuseni. Tawirirana zve kuti affidavit redu richaendeswa ikoko musi womugovera na 12.
Zvamira zvakadaro zvii zvamuri kuronga munguva inotevera, nekuti tanzwa vachuma vanga vari kutaura zvakawanda pano vari panhare ipapapa, vachiti imi seMDC Alliance munofanira kuzotambira zvinenge zvabuda pachatongwa nyaya iyoyi yatiri kunzwa kuti ichanzwikwa nemusi wechitatu.
Zvoshamisa kuti vatange kudaro kutaura, kunga vakutoziva kuti chichabuda chii chinotofanirwa kutambira. Asi vanofunga kuti koti ikatarisa mafigures abudaya vowirirana nezvakabva muvanhu kuti aiwa vamunangagwa havana kuwina election yakawina navachamisa. Vanofunga kuti tingatadze kutambira izvozvo here? Tinototambira izvo nokuti tinoziva kuti ichokwadi, uye mafigures manumbers anotaurwa pachirungu, they don't lie. Saka zeki kati iyo vamunangagwa vakawana 10 votes, tozoona mangwana vachiti vakawana 12 votes. Tozoziva kuti pane kunyepa kuripo. Ndo zvakaitika izvozvo, kuti manyepo akaitwa nezeki zvinhu zviri pachena. Tinoziva kuti vatanga kutaura kuti aiwa takatadza kuita mets dzedu dzainetsa, takafunga kuti 10+4=4. Hazvishande izvozvo. Vanofanirwa kuziva kuti kana uchitaura nyaya dzemavotes, unoverenga every vote. Inonzi one person one vote kai. Every vote inofanirwa kunga ichiverengwa. Tonzi aiwa uyu akawana mavote 2 million, uyu akawana mavote 1.6 million. Kwete zviri kuita zeki izvi kuti manamba avo haasi kufambirana vakabudisa patv nemanamba vakazobudisa paInternet.
Kuyezwakala ke besi ubungakhulumi ke ngesiNdebele, abanye bafuna ukuza ukuthi lamhla kuyini elikwenzileyo okuphathelane lo daba lwenu olusemthethwandaba, kuyini elikwenze lamhla, kuyini eliza kwenza kusasa. Singayi kumnumzana Chuma.
Namhlanje amagqwetha kapresident Nelson Chamisa labanye abaphathekayo ngalolu daba, kuhlanganisela namagqwetha kapresident de Klerk uMnangagwa nawezek, ahlangane lo Chief Justice wasokuvunyelana ukuthi udaba soluzangena emthethwandaba mdlaka 22 ngolwesithathu iviki ezayo kusukela ngo-10 ekuseni. Khonokho umbona yaniko okuqakathekileyo, yimpumelo eqakathekileyo evele kumhlangano lo wenziwe eHarare. Okunye abavumelane ngakho ukuthi amanye amaphepha athize azahanjiswa nini emthethwandaba lokudluliselwa kwabanye abaphathekileyo kulolu daba. Mbonani khonokho yikho kungani kuthe xaxaxa okuphumileyo kulo mhlangano.
Njalo amagqwetha yenu asebalile ugwalo olukhwezwe libandla leZANU-PF, njalo lokho elegunya lokuthi ngempela lokho olwabo udaba lokho luqinile ukuthi bengaluphikisa lolo leZANU-PF.
Iye phela amagqwetha asekalukhangekhangela ugwalo oluphunyiswe eZANU-PF, lwatshengisa ukuthi iZANU-PF vele ayikwazi lokuthi thini indawo yonke nje bahamba besithi lokuhambani lezeki zabo ilitshele ukuthi lokuwavela gabo kukhanya ngani bona basebenza ndawonye lezeki bayakwathi izeki zaphendula leyo mbuzo kutho ukuthi abalani ndaba lokuthi bona ukuthiwa bawina lokhu abakwenzayo kukhanye ngani kuyibuqili njalo balethemba lokuthi ubuqili lobu buzaphendulwa izeki kungaselani okukhanya ukuqakathekile kibo yikuthi wakhuluma ngendaba ezingelalani lalokhu esikufaka emthethwandaba kabaphendule indaba esikhuluma ngazo baletha indaba ezintsha bathi hayi thina sibone ngani ukuthiwa yini upresident wenu wake wathi akathandani labantu becourt kathi-ke lama-judges ama-justices kathi-ke khona kwayisile udaba lwase-court lolo vele kukhanya ngani abantu abakwanisa ukuyitsho ngendaba zamanumbe esikhuluma ngawo ngendaba zama-polling agent iindaba zama-V11 ngabalayo impendulo abantu bezana abayelethileyo ngalokho nje kukhanya ngani kumbe bebediniwe kumbe kababhadalanga kuhle imali angikwazi ugwalo lwabo ludiniwe kakhulu kuyamangaza and mbone ngani ngabe kuthokoza ngamagqwetha ami ayi bengawacotha emsebenzini.
Mm-hmm. Yes, if you can just put that part in English going through the ZANU-PF document, what do your lawyers think?
Well, our lawyers are pretty shocked at the shoddy job that the ZANU-PF lawyers have carried out. It would seem that they were not willing to address the particular material issues that we brought to the court, including the particular numbers, the discrepancies in the numbers that ZEC has provided to the public, and also the difficulties with them explaining why there's a discrepancy between the parliamentary and the presidential total polling turnout. You also have serious challenges regarding the numbers of people voting in particular polling stations becoming higher than the expected people on the voters' roll. You have some figures that are moved from one province to another, just the same constituency being copied twice and counted twice. So those are the challenges that I think ZANU-PF is failing to respond to, and what they've been able to do is to try and divert the matter and talk about our president's conduct with regards to the court. That he had some doubts regarding the court. The fact of the matter is that it wasn't about this. He was replying to something that President Mnangagwa had said about the court himself. So they're really trying to bring in some issues here that are not relevant to the case. And largely, they seem to think that these matters must be answered by ZEC, and they're confident that ZEC will answer questions regarding to the numbers and so forth. And I think that certainly that indicates that ZANU-PF continues to work with ZEC even as they address questions relating to our electoral petition.
Mm-hmm. Nantoke Udaba, Mnumzana Chuma, what's your response to what Dr. Spanda is saying?
Kuyangimangaza ukuthi ngoba isicabulo okungako kwehle ukuthi abekwazi ukubona iZANU-PF ifanana labo sonke besingabadlali bomdlalo lo owudlalo umdlalo lo ukulo refwayo kungozeki ngakho-ke iZANU-PF ayilani lokuphendula izinto ezezeyizeki yabo impendulo zonke zena abazicabangela kumele zithi ngokuZANU-PF vela kumele angazithi ngokuZANU-PF kumele zithi nokuzeki ngoba izeki yiyo eyayingurefari sidlala lowo mdlalo sinathi sasifanana labo mathupa uNelson Chamisa emelelwa upresident wabo thina ngapha ku-Emerson Mbangaza emelelwa upresident weZANU-PF lama-councillors lama-MPs so iZANU-PF ayilani lokuphendula ngendaba yamafida ngoba ayisiyo elilungisa amafida thina lathi sinje sasinama-polling agency ethu ema-station wonke lapha bevotelwa khona so thina amavini ezinto zethu silawo ngoba abantu bethu sasilawo so basithalela konke sasi lama-provincial command centers ethu lama-district command centers ethu kongokwabuya thina kwethu kukhona silaku sikuphethe anini kodwa-ke umuntu omele aphendule imbuzo yonke le eyafakwa i-MDC alayini nguzekhi nothi thina yingoba lamna ngamangaaa abantu laba u-space respondent emaphepheni abo labana wangokaba ngu-Emerson nabzemlalanzwa njani yethi khona umuntu vele yena into akumele vele ngabaphiselelayo ngokuzeko uzeki leyo what declare ubaba umnangabo ukuthi nguye osewile uKhen. Uba umnangabo wakuvuma kodwa ukuthi hayi ngabe yimisele dikele siyakwamukela khoboko. Ngani? So ke niya bona phele le project ngabona bana bekumele bekubele njani bachophe uzenzi nguye umnikazi wendawo.
Mungambo titsananguro here nemuchishona zvamama muri kutaura izvi kuti imi muri kuona sei zviri kutaurwa ne MDC Alliance vachuma.
Ndangandichiti nini mukoma wangu vanaba vakadzidza chose and vanoziva zvinofamba sei. Isusu zvamupf ne MDC Alliance tanga tiri vatambi muna bhii yanga iripo iyi yemaelection iyi. Tichitanga kudaro munhu angachiti tarisa angachiti kondrora muchirungu anonzi referee ndiyo zeki. Saka kana pana pakwane kupokana nekupikisana munhu anoka hunge achipindura zvinhu zvese zvakadaro ndiani ndiye referee wacho kana zeki wacho noti isusu hatina kuti mamafigazi edu toita kunge taa zeki ndobaoezi foshua zaniekushanya nezeki. Tisatishana nezeki asisiti nechioti kuti imapureya mumavhii yakachitambo yemaelection isusu zvinhu zvese zvese zviripo zvanga zvakarongeka nekuti isusu tanga tiri maagenti mumastations ese muzimbabwe yese. Saka mavhiri aepo zvese 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 isusu zvedu tinazvo zvakakwana. Asi ivo kana vechipikisana nekutonga kwakaita zeki ichidhikeya kuti vamunangagwa ndiwo vapurezidendi. Saka munhu anopa nguva ichivapindura ndiani ndizeki zve. Saka ivo vakaexperiodiriuvaniseki iyo iri player munabhiri iva ndiyo futi arepu futi asizofamba. Saka apa kurashika kuti mukuyoti zvakatoiinofanwa kupindurira zeki. Zeki rinofanwa kupindura yoga because yakambira yoga ko iri kuti kondrora tese ndiyo iri kuovhasiya zvese zvinoitira panapa pakati pedu danukrev MDC Alliance yemave mapuresident 23 anga aripo aya andiia. Saka isusu hatinei nekupindurira zeki. Zeki nozipindura yoga isusu tanga uya kuzongodipenda pozine kuti awa nesuwo tina zvinhu zvedu zvakakwana tinoziva kuti manamba zvedu akabuda sei. Saka tinotambira kuti kana zeki kuti prezidenti waemarson mnangagwa vanga vakahwina foshuwa vakahwina ndo zvakanamirira chete zvimwe zvese zvazvo onopa kuzana kuti zeki.
Aiwa mashoko makukutu vasibanda muripo here apa mupinduro zviri kutaurwa navachuma.
Handisi kuziva kuti vari kutaura nyaya yemapolling agents inopinda papi panyaya yekuti manhamba atakapohwa nezeki akasiyana siyana uye inopindura chii pakuti zeki ine mafigures akasiyana kupresidential nekuparliamentary kuti tenati akasiyana. Handizivi kuti zvemaagenzi avari kutaura izvi ndezvei. Hazvina basa kuti wanga wane maagenzi here kana kuti wanga usina maagenzi. Chokwadi ndechekuti zvine basa ndezvekuti zeki payakaverenga mavhotsi evanhu vakaverenga mavhotsi evanhu zvemene here vakataura zvakabuda mumaballot box imomo kwete kutaura zvavakaita. Tinotoziva kuti ukaenda kuuzumba uku pavakandoannounsa maresults patv chaipo chaipo vanhu vanga vari kuuzumba vakashamiswa chaizvo nokuti vanga vachiri kuverenga maballot paper acho iwayo. Apa zeki yanga yatova neresult. Ndo zvine musoro izvozvo, ndo zvinoda kutaurwa, ndo zvichataurwa kucourt. Zvavari kutaura zvemapuring agents vanisi kuti zvinobvepi. Ndozvangoitawo futi manoya ave zano vari kungoya nenyaya dzisinei nemafinal figures atakaita nokuti havana nyaya yekutaura. Havana chavanogona kupindura. Manhamba asiyana kane politics. Haugoni kusvika uchiti munhu ataura akati kana iri 2020. That's how stubborn numbers are. And these guys need to understand. You can't gerrymander my numbers every day. You will have to answer why you say 20 instead of 21. That's as simple as that. Ndozva vati kutaura pano ngavarege nyaya yemapolling agency. Hatina basa nayo ya hekana nebasa resi mapolling agency. Kuvapo kwemapolling agency kana kushaika kwavo hakusiriko kwakaita kuti vajustice Chigumba vataure figa yakasiyana patv nefiga vakazoisa pawebsite ravo paweekend yakatevera. Izvo hazvinei, hazvina basa nemapolling agents. Ngatitaure nyaya iripo padare pano kwete kuda kucreata dzimwe dzekubhuruka nadzo.
Ya bata yenyu makadaro. Tine muteereri ari panhare, regai tiende kwavari. Hallo, hallo.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani?
Mutara na Nicholas Nyaoma, ndiri ku Joburg.
taura itinzwi.
Ah, mona nyaya inoneta apagapa ichaita kuti tikadadze kuwirirana munyika medu ndeyekudai so. Vanotonchamisa vakagara vatotaura kuti zvoni vanogona accept any result besides the fake chandika. Zvinova zvinhu zvatokanganisa munyika mukubatana kwevanhu munyika nokuti vakaona Harare neBulawayo sekuti ndo Zimbabwe yose. Zvinova zvinhu zvakabva zvafunga kuti vatoona kuti ndatohwina panapa. Ukuita kunga sikazive kuti varume havasi kurara vari kufamba vachitsvaga mutsigiro wakasimba. And mind you, vamwe vachamisa vakamukatadza kuwana nguva yakakwana yekuti vakwanise kunyatso kampena kutsvaga sezvaka zvaita varume ava. Saka izvozvo zvochava zvichakonzera kuti muchava nedivision munyika. Zvochava zvichakonzera miramba ichingokonzera mirishonga. And kuconstitutional kunhigirini constitutional court kuchava kutanetsa kuti vanyatsorula kuti zvoni achahwina bos apa already ka havakwanisi kuramba nyaya yakatarwa najustice because justice vakatokwanisa kudeclare munhu kudhara kuti chi ndiye atora nyika kudhara ndiye vakutoita mutungamiri wedu gai wangu accepta ndo zvakangobuda mutsarudzo vamiriro 2023 vakurawo vanesochamisa kuti vakwanise kutiita se kukwanisa kumirirawo MDC Alliance pamwe ndo pavachapinda pavachahwinawo.
Mukoma mauyo neimwe nyaya tina vankululeko sibanda vari panapa mutauriri wavachamisa regai mutimbo vachibanda menoti manzwe here zviri kutaura kola
tazinzwa nyaya iripo ndeyekuti takataura isu president chamisa vakataura kuti havasi kuzowirirana nezvichabuda musarudzo nenyaya yekuti mapolls atanga takatarisana nawo ese akabuda akaitwa nesu kuMDC nemapolisa akaitwa nedzimwe nhengo dzakazvimirira dzoga aichaura kuti president Nelson Chamisa vanga vari 20 points ahead. Saka kana makatarisa nyaya iyi very difficult kuti muzofunga kuti munozodyiwa paelection. Maitiro aiita Zanu chaiwo nemaitiro aiita Zeki yekuda kubirira zvaiva pachena zvairatidza zvekuti chero Zanu neZeki vanga vachitoziva vanga vachiona mapozi aibuda kuti vachamisa vanga vachizobudirira pasarudzo dai yanga yakachena yaitwa nemazvo. Izvozvo ndo zvinofanirwa kuzikana nevanhu vezano kuti aiwaka vanhu vanenge vachizikanwa tichishandisa mamethods anoshandiswa kusainzi kuti vakarerekera kudivi ripi. Zvechipiri ndezvekuti ndambonzwa futi vachuma vachitaura nyaya yareferee. Mukapinda muground mune mateams 2 refero vachitoratidza ivo kuti aiwaka vanoda kuti one team one side iwine. Side iroro rine problem chero rikanzi rahwina yekuti victory yacho hainzi victory iri fair. Kana referee akatanga kutoita rusarura ava neproblem yekuti the only genuine victory yava victory yevanhu vasina kusarudzwa narefere nokuti ndo vanenge vaita win against the odds. Ndo zvatakaita pasarudzo ino takawin against the odds. Takawina mukanda ndaona gwaro rakabudiswa nezero neEU richiratidza kuti Zanu yanga ine mari yakamera sei, Zanu yaikavhwa sei paZBC nekunana Herald uku. Mukakompeya neMDC Alliance kana President Chamisa munoshamiswa kuti kuwana vana takavarova sei, vakarova sei. Inyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakuziva zvavanoda and vakabvira kare vachitambura nezano.
Aiwa tinotenda. Caller tinotendawo. I think you have a caller.
Yes, we have a guest, Bernard Begilizwe Ndlovu. He's actually a political analyst. It will be refreshing to hear from someone who's neither ZANU PF nor MDC. What are your views on what's going on at the Constitutional Court, the papers that have been filed, Mr. Ndlov?
I think that Zimbabweans have gone back to hoping again to levels of expectation that are going to hurt them in the process. What's happening is helping ZANU-PF legitimize themselves. We, by going to court in the first place, the MTC is saying to the world they expect the court to make a fair judgment. The way they expected to win an election run by a ZEC that is sponsored by ZANU-PF, they've gone again to expecting a court that belongs to ZANU-PF. That's a very sad reality, but it's the truth. they expect that court to make a fair judgment. I think it's unfair to the people of Zimbabwe for the opposition to continue to raise their hope in the name of let's do this because we are going to win. Zimbabwe is under a military dynasty right now. That's the truth. It's being ruled by a junta. I don't think a court decision can change that. People need to go to back to the drawing board and think of ways that are going to. So we can talk about the court, spend hours and have people call press conferences and address journalists and all sorts of things. What we are doing in the process by creating this process itself is legitimizing ZANU-PF the way we legitimized it. They knew that they performed a coup in November and organized this, ran this election in order for the world to say Mnangagwa is a president by election, not necessarily by a coup. So the opposition that went against Mnangagwa in that election helped him legitimize. Now they are going to help the court itself get legitimized as a neutral. Whatever we are saying now, they say, look, the court is supposed to see this evidence. That court cannot see the evidence. It's not possible. They can't. This is a court that that passed the judgment that the coup was not a coup. Mm-hmm. So how do you expect them now to say, no, ZANU-PF did not win?
Yes, sizanika leli thuba uMnumzana Chuma ukuthi aphendule amazwi kaMnumzana Ndlovu. Uthini ngokuthiwa uMnumzana Ndlovu, uMnumzana Chuma?
Uma imamu yangethusa yamangalisa uthi i-analyst yepolitiki kumbe kumemba ye-MDC yalangezini ngoba i-court yeZimbabwe has delivered several judgments that were anti-ZANU-PF, so to say, and in favor of the MDC. And for you to now come out and say that the court is impartial and it would never hear any case of MDC at all, to me, that is a big disappointment. It really shows us that we are so limited in our openness of things being democratically, so much that everything else that does not favor a certain political party must always be wrong. I remember even Justice Chigumba, before she was appointed chairperson of Zenk, I remember one judgment that she made that was totally against ZANU-PF, but in favor of MDC. And nobody complains that because you are simply reading and interpreting the law. So these courts are on the record coming up with judgments that they were seen to be against ZANU-PF. And really, we would not go into town about it because we knew that at the end of the day, we must respect the separation of power between the judiciary, the state, and even the political parties. So it would be definitely for anybody, especially the analysts and the well, the analysis must analyze and analyze truthfully. To say that this court cannot be a standalone entity, I would definitely question your analytical clause because, like I'm saying, there are cases in point which we can talk about where our government court is part of judgment that we are against the government, that we are against even the parties are okay, but because the law allowed it. They make it the way it was. And that is how it should be. That's how this court should be. So when we go into that court, we go into it with merit. Do you have the merit? Do you have your proper things in order? Because some of them come into court with dirty hands. Then you expect the court to actually, the court to actually entertain it. The court will not entertain it. You come into it with dirty hands. That's a true thing.
Yeah,
so let's not confuse it and say we are analysts and yet.
Kuyezwakala sizabuyela kumnumzana Ndlovu athi ukuthi yena ube sitshona marvelous.
Okay, caller Mripo ere panare. Hello,
marvelous Mripo.
Ai wathi reward talk chingamidza hii pachirongwa taurai sarenyu vamwe vakuzivei.
Okay, ndini mukomana Donald. Ewe yo magara naye kwa makore akawanda.
Eh, muri kufona muri kupi mukoma Donald?
Riku, Rustenburg, South Africa.
Taurites.
Chetan, this is far. I'm going to get. I'm going to come on our phone. I'm going to call you. I'm going to get a phone. I'm going to get a phone. I'm going to get a phone. Yeah, I'm going to get a phone. As if I get a phone, I'm going to get a phone. I'm going to get a phone. I'm going to get a phone. I'm going to get a Apa saja kan angka-angka kecil orang, kalau kita lihat, kita ramu, 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 kalau kita l hazvibetseri mukoma hazvitete hazvibatsi
saka imi magara ku South Africa kwenguva yakareba sei mukoma Donald
kuno kutato chatogara kwenguva yakati ndenunga ne 3 years ndikuno
makaenda here kunovhota
kunovhota ndakakundikana zvangu nenyaya yezvikonzero zvekubasa asi chero deni ndakaenda zvayato zvinyanya kudo ndipa bp rakanyanya nenyaya yekuti unenge wakashitambisa mari but outcome yacho yobuda isingafadzi futi aizvizvi vakaita zvavakaita izvi asi ndinokumbira kuti kana muchipa vana vakatita navajoseph kiumana navagadzira chirumanzi mukana ipapo mungapi mukana uri very limited
sei muchidaro
zvinosota vanhu
tida
kutaura like zvimwe vachirumanzi vaiva ipapo
aiwa nhasi havapo
asi mukatita kuti pavo kwavanobva kunonzi kuchirumanzi zvevanhu kwamusena kuvanhu vanomvura namadhongi mumadhamu hakuna kana development kana chavakati vaita hapana asi vanongovapa chii chavano chinonyanya kuvanetsa vanhu vevanhu vakapara kaguta vane chii chavarapa chivanhetsa isu chitambura kuno
saka mukoma Donald imi muri kufunga kuti zvii zvichabuda svondo rinouya
outcome yacho inongova pachena tete nokuti matare edu hawo agara akangorerekera kubata iro nokuti majaji mukatasa nhoroondo yacho anongoapoindwa nemusangano minister of justice kunenge ane chekuita kuinda kuvaona kwamakaita achiinda kumusoro heroes day kukoti vaida kunofosa matare kuti vaite valoda ivo zvinhavangojaira kuti vanongoita zvekuti saka handioni outcome ichingonyanya kufadza ndoda ngosimbisa hangu mukoma wangu wangu yosevanda
aiwa vari pano munogona kutaura navo vari pano taura henyu tongokupai kanguva mbijana
Dr. Sibanda makadiko
Dr. Sibanda muripo here pana mukoma Donald avada kutaura nemi vari tongovapa kamukana kadiki diki
ndiripo
mukoma tinokutendai nebasa ramuri kuita ndo makabva kuwadha sii kuti kwamaidzidzisako muchiya kuzoshandira nyika kushandira vanhu tinongokutendai neeffort yamuri kuita iyoyo ramba makashinga tise tingokupigira iwo
thank you so much
aiwa saka tinotenda mukoma Donald Mr. Sibanda muri kunzwa zviri kutaura muteereri ivo vachamisa vari kupi pari zvino pane zvese zviri kuitika izvi
vachamisa varipo vasati vabuda muofisi kutaura nguva dzino vari kushandira nyika vanga vachisangana nemagweta avo vambobudisa patwitter apa nhasi vambosangana naambassador wekuamerica vari kuita zvinhu zvakawandisa panguva imwe chete vanga vachigadzira mapepa avo nekuti vane madelegation avari kutumira kunyika dzakati wandei kuti zvinhu zvigadzirisike nokuti vanoziva kuti nyaya iyi haidi kuti vangomirira kutarisa kumatare dzimo kumatare uku kwatiri izvizvi pane zvinhu zvakawanda zvine zvichida kuitwa kuitira kuti nyaya dzacho dzibude zvakanaka saka vana vemuzimbabwe vanofanirwa kuziva kuti nyika yedu iri mumaoko akachena uye iri utungamiri hwapurezident Nelson Chamisa hunoda kugadzirisa nyika yedu zvikurusa
aiwa tinotenda sa
Mr. Ndlovu there's a caller here who has a question for you iyahambelana lebikhulunywa ngomnumzana Chuma uthi ngumne wethu Busani Mbuso Ntini uthi AU, SADC, UN and other nations also recommended that issues be resolved through the courts so Ndlovu angazi ukuthi usolani ngokwenziwa iMDC Alliance ungamphendula
okuhlu inkokhonoko phela ukuthi sitshelwe ngama institutions avele engalandaba la lathi ngoba ngesikhathi senzeka likhu bavuma ukuthi kwenzakala ikhoti yena leyo the same court esiyakuzwa manje that beyazenza ijudgment very quick ukuthi ikhule yayingasiyo khulu so manje sesiyayithemba njani likhoti mina ngithi kibuchuma lalo omunye ofonayo lokhu kokuthiwa yi-grandstanding ku-politics nangagwayiz I'm actually very excited that you are taking him to his courts so that at the end of the day after failing ukuwina ku-election sebehlulekile futhi lokuwina ngapha ku-court where else can you go after that because it's impossible as I speak now I'm actually surprised that educated people the MTC is full of legal minds the majority of our MTC comrades are legal people. So how they decide to go to a court, they fully know will not make a fair or neutral judgment. That's defies all.
Yes, we'll let Dr. Spanda respond to that.
Yeah.
Can you respond to that, Dr. Spanda?
Yes, look, there are processes that have to be followed in any country in terms of appealing. And the first process that you need to take, the first thing you need to do when you're disputing an election is to go to a court. No matter what one's views are about that court, the process has to be done. And President Nelson Chamisa and his legal team are very confident that the evidence is compelling and that, lack of, some strange happening, the court should be able to make a very have an easy job, in our opinion. And we are not going to add them. We are not going to impugn the courts because we are hoping that they consider the issues. Look, Zimbabweans as individuals and collectives have serious concerns and misgivings. But look, at the moment, we've got to do what we have to do, partly because the your party, the People's Party, the MDC, is understanding that regardless of the circumstances, we still have to follow our laws, but that the president is not limiting his engagement around the subject or his attempts to solve the problem of a rigged and stolen election to the court process. The president is also talking to Zimbabweans. The president is also talking to other potential interlocutors that would help ZANU-PF and ZEC simply read the correct numbers to the people of Zimbabwe and declare the winning candidate as the winner in this election and allow this country to go through a transition.
Yes.
The people of Zimbabwe are the final court. The president of the MDC is not lost to that fact, that the people of Zimbabwe must be allowed to be the final court in terms of choosing who their leader is.
Yes,
and he's not given up that position. But for now, he's going to court and expect that the courts will discharge their duties with the respect they deserve.
Thank you very much, Dr. Spanda. Before we go to Mr. Chuma, Mr. Ndlovu, can you tell us what you would have recommended as the right course of action?
My point to Dr. Spanda is that is he aware with his team as the spokesperson of the MDC that by going to the courts, by doing the court process, they are making a big statement not only to the people of Zimbabwe, but to the world, that the courts of Zimbabwe are neutral and fair.
So what should they have done?
So I don't know. And my concern is that this is simplistic. It gives the ball to ZANU-PF. What people needed to do was to go back to the drawing board and think of better ways. And it's not going to be easy. If I were to give you the answer now, I would be as wrong as the MPC, because they have not sat down to think of better ways of dealing with a junta, of dealing with a military government. You don't deal with a military government by going to their courts, which is war veterans also sitting there as judges and things like that. And then at the end of the day, when this fails, where else do you go? Because you have made this statement and said to the world, we are going to a neutral court. Unless there are other plans, C, D, and E, that are there after the court has met. When ZEC announces results, and we know very well that is patronized by ZANU-PF, but we still go to the elections and they rig. After that, we go to the court, knowing full well that there is no separation of powers in Zimbabwe. There is nothing like that. Since Mugabe's rule, there is no separation of powers. So what are we saying by going to the court?
Mm-hmm.
And if you ask me the question, like I said to you, if someone wanted a workshop of a number of days and months to really sit down and begin to consider the reality of Zimbabwe, I'm certain that no one worth their salt would go to a court of Zimbabwe.
Vasibanda, kana muripo imbopindura izviri kutaurwa navandlovu vari kuti ivo kumatare kwamafunga kuti miende huku kunogona kunge kuchizobatsira ZANU-PF nekuti majudges aripo iwa majustice aripo akagadzwa neZANU-PF. Munoona sei zvavari kutaura izvi?
Look, my concerns, avandlovu, look, they are sufficiently well thought and well considered, and they should be respected. for the simple reason that they are not just haphazard. But look, I have to explain one thing. Whether one agrees with the courts or not, mm-hmm. whether one likes the Zimbabwean court or not, the effect of the matter is that in order to carry out or to take on further action, mm-hmm. and I'll give you an example of Black Americans who at some point were regarded as second-class citizens and at some point were slaves themselves. The things they did, including making sure that there was no segregation in schools, was to first approach the court before it took further action, such as civil disobedience, mm-hmm. Public demonstrations, and so forth. You first have to appeal to the next available appellate body. And in this particular situation, after an election, you appeal to the Supreme Court of the land, to the Constitutional Court of the land, to look at the question. Mm-hmm. And when that has failed, you then move on with other appeal positions. You can appeal to SADC. Remember, we once had a government here in 2008 that was instituted with SADC as a guarantor, mm-hmm. because there was no consensus both in the court and politically. And that is what you do. We would look illegitimate, and we look like we just don't respect our own processes. If we just jumped onto the next stage, I think the president is doing the right thing. He must go to court, and it looks like the courts are going to be compelled to look at the evidence, because mm-hmm. the evidence is there, and that evidence is made out of numbers. Numbers are stubborn; they do not lie. And in this case, surely one expects that the learned judges will look at those numbers and say mm-hmm. and realize what the MDC has prayed to them about, that the numbers that ZEC has been giving are themselves in contradiction. They're not agreeing with each other, and that because of that, it looks like the whole election is cooked up and some numbers are just being blacked out of the air. But the concerns, and I hope that I answer those concerns around why we have to go to court, because that is the process, that is how you appeal, and that is how you go forward. But also that going to the court mm-hmm. with clear evidence allows you then to take further action if the court, if something were to happen in court, in order to appeal. Look, a final judge on matters Zimbabwe is the final court is that of the people of Zimbabwe.
Mhm. Mm. Tinotenda basibanda sa.
Yeah, ungasinika elakho lokugcina, your last word, Mnumzana Chuma ngesindebe. Yeah, elakho lokugcina ngemzuzwana ama seconds amalutshana Mnumzana Ndlovu.
Hayi, mina ngidingizwile sengilindeke ngoba ngokuzwa kwami ukukhuluma kuka Dr. Sibanda uthi yena is just part of the process, but they've made a lot of announcements that make it look as if it's a legitimate process. Mm-hmm. So I'm looking now to see what's going to follow after the judgment by the ZANU-PF court that the elections were free and fair.
Your last word, Dr. Sibanda.
Ngibonga abantu beZimbabwe ngokusekela abakwenza uPresident Nelson Chamisa kukhetho olidlulileyo. Ngiyabaxwayisa njalo ukuthi ngabale lokhu beme lokudinga idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu liphumelele lisiya phambili. UPresident Chamisa uzala to make sure that Zimbabwe is prosperous and successful.
And with that, we'd like to thank our guest, Bernard Pekgilizwe Ndlovu, political analyst, Joseph Chuma, ZANU-PF official, and Nkululeko Sibanda spokesperson, Nelson Chamisa. Oliver Delisayo, Ngusithandekile Mhlanga.
And I'd also like to thank all those that were live streaming on our Facebook page, VOA. Shona, I'm Marvelous Mtanganya, Huye Nchiti, Muvene, Zororo, Rakanaka, Nasi. Bye-bye.